vachisi tirakange vati nhasi vachaudza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa umboho wekuti sine mhaka yei vachisi vachiti vasungwa vakawana mhee asi nhasi vatadza kuunza vachisisi vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo umboho hwedu wekuti ne mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi panyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Mapreconditions ose aitwa dare richapa mutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti weekend yose vajameson timber pamwe chete nevakasungwa navo musi wesvondo yapfuura iyo vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti order yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tikavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bail asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo saka hazvigoni kuti varapwe vari kuremand prison hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.